Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 11, 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadhiki yoita musangano nemusi wechina kuzeya hondo yoramba ichienderera mberi muDRC. Vamwe vechidiki muHarare vowana raramo nekutenga pamwe nekutengesa mari dzakabvaruka. Nyanzvi dzehupfumi dzopa pfungwa dzadzo pakurudziro yegurukota rezvemhando dzemoto waJulai Moyo yekuti America ibvumidze makambani ayo kudyara mari muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzemusadhiki vari kutarisirwa kuita musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary summit padande mutande nemusi wechina kuedza kutsvaga nzira dzekupedza hondo yeDRC iri kuramba ichienderera mberi ichikwezvawo dzimwe nyika. Kurwisana muDRC kuri pakati pehurumende nechikwata cheM23 chinonzi chiri kutsigirwa neRwanda. Sadhiki ine mauto kubva kuSouth Africa neTanzania ari kuchengetedza runyararo munyika iyi. Musangano weSADC Troika wakaitwa nemusi wechitatu padande mutande wakatenderana kuti mauto aya arambe ari muDRC. Tanzania ndiyo yakatungamira musangano uyu. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndovachatungamira musangano uchaitwa nemusi wechina kuti vatungamiri vaone kuti votambira here zvisungo zvakabva kuTroika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology muPretoria, South Africa.
Handione sekuti SADC pachayo ingagona kupedza gakava nekurwisana kuri kunyika yeDRC nekuti takaona payakaedza kuita izvozvo zvinhu zvakabva zvawedzera kusamira zvakanaka.
Zvino poitwa sei sezvo pakuita sekuti zvinenge zviri kukona nganga murapwa achida?
Pada pakutoda masangano makuru nenyika dzimwe dzine yatingati pachirungu more influence dzingauye dzichibatsiridza kuti pawanikwe kuwirirana pakati pematii ari kurwisana aya. Nyika dzakaita sana America, ana China nedzimwewo nyika dzine influence yakati kure dzinogona kuuya dzichibatsiridza kuti mativi ari kurwisana aya vagone kuwana kuwirirana vapedze gakava paitike ceasefire, uye kuti mativi ari kurwisana aya agone kuremekedza ceasefire ichinge yabvumirana.
Kove African Union ne United Nations havangabatsirawo here apa?
Masangano akaita sana African Union na United Nations vanogona kubatsiridzawo nekuuya vachitaura nemativi ese sezvo vachionikwa sevasina kwavakarerekera vachiedza kuyananisa kuti pawanikwe kunzwanana pakati pemativi maviri aya. Nekuti maonero andiri kuita kuregwa zvakadai so nemapindiriro ari kuita dzimwe nyika dzakaita sana Uganda, tinoziva kuti Rwanda yagara yanga irimo ichitsigira varwi veM23. Kupinda kwakuita dzimwe nyika uko hachisi chinhu chakanaka. Kunogona kuita kuti hondo ichitekeshera nemune mamatunhu eAfrica.
Muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa Batswana University of Technology vari parunare kuPretoria South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakavaka hotera inofamba nemavhiri muBotswana inove ndiyo hotera yekutanga kuitwa munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vamakomborero Raymond Shumba avo vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa vakavandudza bhazi ravakatenga kuUnited Kingdom ndokuriita hotera. Bhazi iri rakasvika muBotswana muna kurumwe gore rakapera. VaShumba ndokubva vatanga kutaura nekambani inogadzira mabhazi muGaborone yeTswana Bus Builders Private Limited kuitira kuti kambani iyi ivandudze bhazi iri kuva hotera. Kambani iyi yakavandudza bhazi iri ichishandisa simbi dzinogadzirwa muBotswana uye ndokuisa magetsi anoshanda nezuva kana kuti solar system. Hotel on Wheels Tours Private Limited iyo inova bhazi rine double decker yakapera kugadzirwa muna chikunguru gore rino uye ine mipinda makumi maviri inogara vanhu kusanganisira muchairi nevashandi vatatu. VaShumba avo vakaita zvidzidzo zvavo zvehotel and tourism kuPoland vanoti business ravo richakurudzira kushanyirwa kwenzvimbo dzemuBotswana nevagari sezvo mari inoda kushandiswa iri pasi.
Vanhu vazhinji vanoziva kuti kune Nyanga, Kasane, kune Victoria Falls asi havakwanisi kuenda ukoko nekuti cost yacho inenge ichidhura. Kuti usimuke kubva pamba pako chekutanga chatanga kufunga fuel, chatanga kufunga kuti uchadyei muchienda kwamuri kuenda, muchanorara pai nemaactivities amuchanoita kwamuri kuita sei kwamuri kuenda. Tikapa zvinhu zvese izvi zviri pamwe chete iri package one yakachipa, it makes more sense.
Vanoti pakapera bhazi vakatotanga kuona kuti vanhu vada fungwa yavo yebusiness nekuti ndo vakahwina basa rekutakura chikwata cheBotswana chaibva kumaOlympics kubva kunhandare yendege kuenda kunhandare huru yenhabvu munyika iyi yeNational Stadium pachaigamuchirwa kubva kuFrance muna Nyamavhuvhu wegore rino. VaShumba vanoti nekushanduka kwemamiriro ekunze vakaona zvakakodzera kuti hotera yavo ishandise magetsi ezuva. VaShumba vanoti shuro yavo ndeyeku vaka mahotera ane mavhiri muZimbabwe, Namibia, Zambia, Mozambique neMalawi mumakore mashanu anotevera nekuti urongwawo hwakaparura muBotswana huri kufarirwa zvakanyanya.
Nekugamuchirwa kwataita kubva patatanga tinoona tichikwanisa kutenga rimwe bhazi manje manje ratiagadzirisa zvaakutotanga kutobikika nyaya dzacho. Tikakwanisawo kuti 1 or 2 mabhazi muBotswana, 1 or 2 muZimbabwe, 1 or 2 kuZambia, 1 or 2 kuNamibia. Zvinoreva kuti munhu kwaasvikira within Southern Africa anokwanisa kuwana service yedu yatinokwanisa kuti tiite sei tikwanise kuvapa.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa muBotswana vawinda mulutsi varumbidza unyanzvi hwakaitwa navaShumba.
The business idea that Mr. Shumba has embarked on is very crucial to Botswana's aspirations.
Gwara ratorwa navaShumba igwara rakanaka chose. Igwara rinoenderana nemuono wehurumende yedu maringe nekuvandudzwa kwenzvimbo nevagare. Hotera iyi ichatibatsira kwazvo panguva dzinovharwa nyika nokuda kwedenda sezvakamboitika pakati pa2020 na2022.
Nyanzvi munyadze kushanya uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvokushanya paBotswana Accountants College kana kuti BAC muzvare tatenda matamba nadzo vanoti vaShumba vakawamba business ravo muBotswana nekuda kwekugadzikana kuri munyika iyi.
Botswana ino offer maservices ekuti hawanikwe musama other countries vane tourism zvakafanana South Africa, Namibia, Kenya, Tanzania, etc. Palion sighting unogona kuona Shumba 1 yakaunganirwa nemota kana 20 mavehicles 20 but in Botswana you are only allowed to have minimum 3 vehicles per sighting. So my tourists vano prefer kuzouya kuBotswana.
Hotera yavaShumba inoshandiswa zvakare sebhazi rinotakura veruzhinji vachienda kunoona nzvimbo dzakasiyana siyana muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp, muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vamwe vechidiki mumaguta vava kuita mabhinda uko ekutenga nekutengesa madhora ekuAmerica akabvaruka anonzi ari kurambwa nevemakombi pamwe nevezvitoro. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mugari wemuHarare Lucas Eke ndemumwe ari kurarama nekutenga nekutengesa mari dzakabvaruka.
Madhora akadambuka ane profit. Ndava munhu anenge asingazive kwariri kuzofanira kuenda. Isusu madhora akadambuka tinomatora tichimaendesa kwatoda eta. Saka profit yangu ipapo padhora ndikanotipa munhu coin ndinowana profit ye 50 cents.
Mumwezve wechidiki ada kudaidzwa nezita rokuti muzilikazi anotengawo madhora akabvaruka mumugwagwa unodaidzwa kunzi Rizende muHarare atinyaya yekuti anoziva kwekutengesa mari yakabvaruka iri kuita kuti awane cheuviri munyika isina mabasa akawanda.
Vabereki vaitombouya chitishande mari yakadambuka ndoita sei nemari yakadambuka pombanyina vachitombukisira mahara because anenge asazvekuita but vanhu vakazouyawo vamwe vachitsvaga mari dzakadambuka kwatiri murodhi.
Vadawo kungodaidzwa kuti Muzvare Gamu vaudza Studio 7 kuti chavo kutenga mari dzakabvaruka asi havana ruzivo rwekuti dzinozoguma dzave kupi.
Madhola akadambuka isusu tinomatenga then tinotozoatengesawo kune vamwe vanhu then hatizotiwo vanozomaendesawo kupi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti vanhu vari kutenga madhora akabvaruka nekuda kwekutsvaka raramo.
Hurumende yeAmerica inotiyo hakuna mari yavo yavasingatore ingava yakachembera kusakara kana kubvaruka. Saka vanhu vanenge vachitenga mari iyoyo vanenge vachida kuti vaiise mupamwe mabhenk accounts avo.
Mukomana wechidiki anoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzezvemari kana kuti financial mathematics paUniversity of Zimbabwe Tawanda Chitanu anoti mari dzekuAmerica dzakabvaruka dzawanda munyika nechikonzero chekuti vazhinji vanadzo havazive kwekudziendesa.
Misika inotenga mari dzakabvaruka yawanda chaizvo munyika kuti vanhu vakawanda havana ruzivo rwekunosiwa mari dzakabvaruka idzi uye vanenge vasingadi kutambisirwa nguva vachitsvaka kwainonosiwa mari iyoyi.
Munazvita mugore ra2020 Banga Guru reReserve Bank of Zimbabwe rakabudisa mashoko richitsinira zvainge zvataurwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe padandemutande reX kuti mari yekuAmerica inoramba ichishanda nekusingaperi kunyange yakabvaruka chero ichionekwa kuti imari uye ichishandisika. Asi vakawanda muZimbabwe havasi kuzviteerera. MuAmerica kana mari yanyanya kubvaruka zvekusashandisika inotorwa nemabhanga anoiendesa kune vanoona nezvemari kana kuti Federal Reserve System. Vanhu vane mari dzavanenge vachifunga kuti hadzichashande vanodziendesa kumabhanga avo muAmerica vopiwa itsva. Bhanga ndiro rinozoendesa mari iyi kuFederal Reserve System. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti vanodawo kunzwisisa nezvemari yekuAmerica vanokwanisa kuwana ruzivo padandemutande reinternet paUS Currency Education Program. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Baimbova mutungamiri wenyika yePhilippines Rodrigo Duterte vasungwa nemapurisa nhasi panhandare yendege muManila. Vanga vachibva kuHong Kong. VaDuterte vari kudiwa nedare reInternational Criminal Court riri kuvapomera mhosva dzekuuraya vanhu vakawanda vaifungidzirwa kuti vaitengesa zvinodhaka. Vamwe muIsrael vanoti vari kutsigira danho rakatarwa nemutungamiri wenyika yeAmerica rekubvisa vanhu vemuPalestine mudunhu reGaza rova kwanzvimbo yekusasana. Vanoti hapana chakaipa kukurudzira vanhu kuti vaende kune imwe nyika. Asi nyika dzechiArabhu kuMiddle East dziri kuramba pfungwa yekuda kumanikidza vemuPalestine kusiya misha yavo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe itange yagadzirisa chimiro chayo kuburikidza nekuremekedza bumbiro remitemo pamwe nekodzero dzevanhu isati yafunga zvekukoka makambani ekunze kuti apinde munyika kuzodyara mari dzavo. Izvi zvinotevera kurudziro yakaitwa negurukota rezvemhando dzemoto waJulai Moyo kumusangano wekuti America ingabatsira sei Africa munyaya dzemhando dzemoto wePowering Africa Summit uyo wakapetwa nechishanu chapera muWashington DC yekuti hurumende yeAmerica ibvumidze makambani ayo akazvimirira kudyara mari dzavo mukucherwa kwemarasha muZimbabwe.
Tatizvo kune vokuAmerica vehurumende ichangotanga iyi. Zvamati muda kushanda nesu chiregai kuti makambani zenyu murambe muchiadzivisa kuti vasauya kuZimbabwe nenyaya yekuti imwi sehurumende mungava muchinetsana nesu sehurumende. Kwati vanhu regai vazoinvesta ka kana vainvesta vanowana mari isuwo tichiwana kuti vanhu vedu vabatsire.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Ed Mahembe ava vari muSouth Africa vanoti mashoko avaMoyo aya akakosha zvikuru sezvo vakataura vakamirira Africa yose asi vanoti panoda kuti nyika dzacho dzemuAfrica dzitange dzabatana dzotaura shoko rimwe chete nezwi rimwe chete.
Chechipiri, Zimbabwe zveshuwa shuwa inotoda kuti ipuwe nguva nokuti magetsi anopota achinetsa saka inotoda nguva kuti isati yabva mukoo kuenda kuyatinotiyo clean energy panoda nguva saka mashoko awo akati koshei. Chechitatu chendoda kupedzisa nacho ndechokuti tinokuda makambani wawo auye asi nyaya iripo ndeyekuti dei kukwata mutemo wokuti pavanouya ipapo vanhu vezimbabwe vanavo vezimbabwe tinokwanisa kuita here zvekuti toti 30% ndemalocals sokuti tikangokoka nyika dzese dzichiuya ko vanavo vezimbabwe vozodii pamberi apo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neAfrica Center for Economic Justice muzvare chenaimwe yemutambasere vari kuBritain vanotiwo vemabhizimusi vekunze vari kukokwa nehurumende vanogona kutya kupinda munyika nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzekodzero dzevanhu nehurumende uye kusakosheswa kwemitemo inobata nyaya dzemabhizimusi pamwe nekusaremekedzwa kwebumbiro remitemo.
MuZimbabwe takatarisana nedambudziko rekuti makotsi edu, justice system yedu, haisi kuenderana, haisi kufambidzana nebumbiro remutemo remunyika. Tinoona kuti vakaita sana Blessed Mhlanga, vanosungwa nenyaya dzematongerwo ezvenyika. Vanenge vachitarisirwa kunzi havapiwi bail, asi bail inenge ichikurudzirwa pabumbiro redu remutemo. Izvi zvinoita kuti vanenge vachibva kune dzimwe nyika vazeze kuti kana ivo vakasvika panguva yekuti vadzvanyirirwa kana kuti vabatirirwa, vachazokwanisa here kuwana justice mumakorts akadai. Izvi zvinoita kuti vave nekuzeza kuuya nemari dzavo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanotsigirana namuzvare mutambasere vachitiwo vemabhizimusi vekunze ava vanotarisa zvakawanda vasati vapinda munyika kunodyara mari dzavo.
Nyango vakatambira mashoko iwayo asi kuti vazokwanisa kuuya munyika imomo kuzoita zvinodiwa nehurumende vanenge vatarisa zvunhu zvinoitika munyika imomo zvinoti izvo matongerwo enyika. Vanotarisa zvekare ufumi hwenyika kuti huri kubatwa sei kwamakore esaya kuitira kuti vakazorima mari dzavo munyika imomo vanenge vachiziva kuti mabhizimusi avo achange achibatwa zvakanaka sokubatwa kuri kuitwa ufumi hwenyika. Vanenge vachitarisa zvekare kuti magariro avanhu yatinoti masocial factors ayaya akamira sei kuti munouori here kuti munoumbavha here humwe vohu vagozotarisa mitemo yamabhizimusi.
Ko iwo makambani emuAmerica anobvumidzwa here kudyara mari dzavo muZimbabwe? Muzvinafundo Masocha vanoti
mutemo waAmerica wava kubvumidza makambani omuAmerica kuti arime mari dzavo muZimbabwe asi zvozongoendirana nokuti zvunhu muZimbabwe zvakamira sei.
Kunyange hazvo pasi rose paine kurudziro yekuti marasha amire kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kusvibiswa kwemweya wekufema, Zimbabwe iyo yave nemakore ichitarisana nedambudziko rekushomeka kwemagetsi inonzi haigone kusiyana nemarasha pari zvino sezvo isina imwe nzira yekuwana nayo magetsi angakwanira nyika. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio nechipangamazano panyaya yekudzivirirwa kwenyika vaMike Waltz vaita hurukuro nhasi kuSaudi Arabia nechipangamazano chemutungamiri weUkraine vaAndrei Yermak nemakurukota enyika emaviri anotire kudyizana nedzimwe nyika nerekudzivirirwa kwenyika. Nyika mbiri idzi dzazeya nzira dzekuti pave nerunyararo uye kumiswa kwehondo pakati peUkraine neRussia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta uye vari mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie kuti tunzwe maonero avo.
Naurano idzi follow up kune zvakatangwa naAmerica zvokuti vari kuda kuti hondo yekuUkraine ive ichipera, saka America ida kuti hondo iyi ipere. Naurano iyi iri kuitwa iyi yatingati a follow up and inoita senge yaapa maadvanced stages because tikuona kuti ivo vekuUkraine vajoinawo naurano iyi and zvinoita sekuti kuda zvida kuti zvibude ipapa pade zvokuti paoneke kuti zvii zvingave zvichiwirirana pakati peUkraine neRussia kuti vawane kuti vawane a position yokuti vakwatse kuzoti hondo iyi ipere.
Tingaone zvichitora nguva yakareba here kuti tizoona naurano idzi dzichizoita kuti hondo iyi ipere?
Ivo vaMarco Rubio vari kutaura kuti mangwana chaiye vanogona kuve vava nedirection yokuona kuti zvingave zvichibuda ndezvipi, nekuti apa vari kuti iko zvino pavari havasi kuda kuti vabude negwaro chairo chairo richanzi iri ndo gwaro racho, but varoda kungoona kuti zvinova zvichiwirirana kuti zvipere ndezvipi. Saka kuti ipapo pavachapedza nharurano idzodzodzo dziri kuitwa, I think mangwana vanenge vava neposition kuti zvingave zvichifamba zvichienderera mberi ndezvipi, zvingave zvisingawirirani ndezvipi. Saka from there I think vanenge vachiona direction yekuti matemperatures acho ekuti hondo yacho ipere anenge akamira sei.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky varimowo zvakare imomo muSaudi Arabia, kunyangwe zvavo vasina kupinda mumusangano wanhasi wapindwa nenhumwa dzavo. Kuvepo kwavo munyika iyi munoona kwakakosha here?
Ndiona sekuti kuonekwa kwavaZelensky varimo muSaudi Arabia zvinhu zvakakosha ende zvinhu zvinopawo hatingati huremu mukutaurana kuri kuitwa ipapapa. Zvatikuona variko kuSaudi Arabia izvi, I think zvinotaridza kuti ivo vari seriousiwo kuti nharano dzive dzichitaurika ende uyezve kana pane zvinoda kutaurwa ivo vazokwanisa kuvo varipo, so that kana pachizoda kuzoitwa madecisions akasimba akakosha ivo vaZelensky vanenge varivo padhuze.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muDallas kuTexas muno muAmerica.
Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Yave nguva yekuti timbonzwa pfungwa dzavamwe vateereri veStudio 7.
Studio 7 doku papfungwa yamupamusoro peZBC. Inini handiteriri ZBC. Muono wangu wekuti munhu anofanira kubhadhara muteri weZBC ndiye anoteerera ZBC, ndiye ane kadhi rezano po ZBC ndeyezano. Kana uri opposition party haufaniri kubhadhara muteri weZBC bhikozi seini zvangu zvinondishota ndakutodzima redio. So handiteriri ZBC, handiteriri nhema dzavo. Kana vachida kuti bhadhare mutero ngavape mukana wakaenzana kudziredio dzavo, vese ngavakupiwo mukana yakaenzana.
Ini ndoda kutaura pamusoro pachief Mambo Nembiri vanga vaitaura vachitanzi anzi madzimambo vamwe ari kuita kunge like business kuti iti mafambiro ari kuita nhau idzi haisinyaya yekuti madzimambo ari kuita business. Mafambiro ari kuita nhau idzi ndeyekuti nyaya yeuroyi yenge ichitaurwa namambo nembirenge ichinzi vanhu ndo vari kuenda kumaprofita. Vaenda kumaprofita vanenge vachiona kana kuti hama dzavo mumwe ari kurwara, asi vaenda kumaprofita kuyeko kwozobuda kuti ningi ndiye ari kuitisa kudai. Maprofita kana kuti nana sekuru wavo vanozozviona kuti hano hatingazvikwanise tiri tega, regai tinozivisa mambo. Maprofita oenda pamambo kana kuti vanhu vaya vanonzi nemuprofita, chiindai munotaura nyaya yeku pamambo. Mambo ozodaidza muprofita akabata dare iro, ndo panozobuda kuti kana munhu yaya ane mishonga, mishonga yacho yobviswa. Mishonga haingobviswe mahara, unotobhadhara.
Studio 7 apa, Studio 7 pa, Studio 7 apa. Ndiri kutaura ndiri paPretoria apa, ndiri kutaura pamusana pezvakaitika mwaMutare kusakubvoko, vanochema zvirimwa zvevamwe. Seva ndemuZimbabwe muchidaro, muchidaro. Zvinhu zvinakana nebasa ndozvemunorumbira. Hati zvakakosha ndozvamuendiko, amuendiko. Nekuti nzara munozoigona iri munyika, tarisana neAmerica dzaakujamuka kakudetsera kuAfrica uko.
Magadi magadi Studio 7. Inini ndinopesana neZANU-PF. ZANU-PF inovimbisa vanhu zvisiri zvinonya maMP apane ozokambeina. Anokambeina zvinhu vachiita zvinhu zvavasingagoni kuita. Kumudzu kunonzi kuBenson Mine kukatoto. Kune dhemu isusu radaiziva izvo anga risingapuwe mvura. Izvi harina mvura rina kufukura dhemu rafushirika. Rodhi hakuna. Asi vachiuya pachigaro vanoti isusu tida kufukura dhemu ripakatoto. Vagadza rodhi inobva paSuswe kunobata kunzi kuChishoko daisa tara. Vakamapinda Reka Kaunde. Reka Kaunde anga ari nani akaisa chikoro. Vanhu vanga vaiita zvavanenge vapromisa maMP ZANU-PF. Musadaro, musadaro.
Munofara here makadii paStudio 7 apo? Ndati nditaurawo panyaya yekunyimwa kworubatsiro kunyika yeSouth Africa nenyaya yekuti iri kuda kutora minzwa. Paya patinokuudzai kuti nyika yakatongepo masanctions munyaya yeminda, vanhu vanopikisa musazviramba. Izvozvi zvitoro zvatotanga munyika yeSouth Africa kuti munhu unosaine bhiri rekuti ingatitore minda votoza tichakupei rubatsiro, chasara masanctions. Chaona ramaposta naamwe ake manje manje anenge apa pasi pezvirango.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Vanoda kupinda muchirongwa, tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvenyaya yekushandiswa kwezvinodhaka zvisiri pamutemo uye kusungwa kwevakawanda vanonzindo vari kuzvitengesa. Muri kuona zvine zvazviri kushanda here mukudzora nyaya dzekutengeswa pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yoita musangano nemusi wechina svondo rino wekuzeya hondo yoramba ichienderera mberi muDRC. Vamwe vechidiki mumaguta voita raramo nekutenga pamwe nekutengesa mari dzakabvaruka. Nyanzvi dzeupfumi dzopa pfungwa dzadzo pakurudziro yegurukota rezvemhando dzemoto waJulai Moyo yekuti America ibvumidze makambani ayo kuvhura nekudyara mari muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mwina ntungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda bakuvi